kuparirwa kweofisi kwafamba zvakanaka. Vanhu vauya kubva kumaprovinces akawanda, Mati North, Mati South, Mbulawayo nemarepresentatives anobva kumativi ese kumaprovinces ese ari 10. Ende chinhu charatidza kuti tapamusha wokuzoti vanhu vanoziva kuti musha wedu uyu uri permanent, hatazokuwani kweti every day tichinge tiri vanhu vanenge vachineseka nokubhadhara marenti. Tavawo nemusha wedu unopa kuti tiitewo zvakawanda tiri pamusha pedu, zvakafanana nokuti tiite projekti yokuti tiitewo nemaincubators paofisi ipapo, achisupplyawo varayiridzwa anoda nhiyo vanenge vachipiwa nhiyo 50 kana dzava kukandira wodzava hukudzokandira vozodzosa mazai 50. Saka chiitiko chafarirwa zvikuru kwazvo namamembers as well as neministry of education officials vauya tichitaura kuti chinhu chinodiwa muZimbabwe ndechekuti kana tichitaura zvevarayiridzi tinge zvevarayiridzi, tione kuti varayiridzi vane inonzi professional freedom, havambunyikidzi vanhu vanotaura zvavanoda zvavakasununguka, uyezve kuti ministry inofanira kunge ichitarisa varayiridzi kuti ndivo vanonyora mabhuku muzvikoro umu kuti anozoshandisa muzvikoro, vanyora varivo vapa kuti vatsikise mabhuku avo varesecha. Saka tinoona chiitiko chataita iti chiri chiitiko chakanaka zvikuru sei chichiuya ipo patinoona kuti nyika haina chouviri chainopa, maindastry ari kukolapsa, asi ukaona human ichikwanisa kusevha mari kuti inotenga ofisi kuti ndopa musha wedu muprovinsi inoyi, zvinhu zvadekadza zvafadza varayiridzi zvokuti nanhasi vachiri kungofara because tangounganidzawo kuti tizovaurayira mombe nehuku kuti vafarewo musi uwoyo, nyange tiziva hedu kuti kubva mangwana vanenge votambura, asi tambofarawo tichiona ofisi yedu inozopa kuti tive tinosangana paofisi patenge tichida kusangana nguva ipi zvayo, tichionawo kuti zvii zvatingaita kuti varayiridzi vabatsirike kunyange zvazvo vari vanhu vanopiwa mari shoma kubva kuhurumende.
Muchitaura pakuparurwa kwehofisi iyi, mati nini munoda kuti pave nekanzuru isiri pasi pehurumende inotarisa pamusoro pezvichemo zvevadzidzisi? Chinokutadzisai kuita kanzuru iyi chii?
Dambudziko ririko nderekuti kuita kanzuru uku kunotungamirwa neministry of education. Panoita kanzuru haitungamirwi naemployer kana yatingati line ministry. Kanzuru inofanira kuita namaprofessionals. Saka research yakaita yakatadza kuti kune mhando mbiri dzinokwanisa kuti kanzuru iite. Chokutanga inokwanisa kuita under education act, ichireva kuti iri pasi pebazi rehurumende, asi zvakazotenderamwa nezvokuti iestablishiwe neact of parliament. Saka zvainoreka nechitadzwa neact of parliament zvinoreva kuti it's an independent autonomous and self-regulating body. Saka bhodhi iro richifanira kunge rakadero richirejesa varayiridzi, richipa kuti varayiridzi vaende paresearch, richiestablishawo vatingati maethics ourayiridzi kuti education isimbe uyezve maticha status yavo improve. Tinoona kuti ministry of education inoda kuti bazi iri ravarayiridzi ringe riri mwana wavo, kana kuti inoda kuti minista ndiye anofanira kuwanikwa achiapointa kuti ndiani anotungamirira bato iri, ndiani anopinda mucouncil yevarayiridzi. Saka izvozvo ndo zvatinoda kuti hazvipindirani because FTA education inopa masimba kuna minista yagara haina professional council yematicha. Saka iri bazi rinofanira kungoti riito rakazvimirira, zvinoreva kuti maticha anenge ozvipatsanura kubva kuto the rest of the civil service because anenge achifanira kuti achitongwa manje nemaprofessional ethics agara pasi akatenderana. Saka dambudziko ratinaro ndokuti ministry of education inoda kuramba ichitonga maticha, inoda kuti public service commission irambe ichitonga maticha kana aparadzi mhosva pasi rese. Asi isu tiri kuti kana tava neprofessional council zvangofanana maloya, kana loya akanganisa haanotongwi neministry of justice. So ticha anenge akanganisa haafanira kuwanikwa akuramba achienda achinotongwa nevanhu vari kuministry of education kana public service commission. Anofanira kunge achinotongwa neprofessional council, asi professional council yozoita mutongo wayo kuministry of education kuti ministry ichiziva kuti implementation in terms of the teacher, but munhu anofanira kunge achidetemena iprofessional council yavarayiridzi. Saka izvozvo ndo zvitinoda kukwenenzera kuti ministry inzwisise kuti professional council ya matisha haine ine ministry although repa chifana kwa wani kwa wano baku ministry even ku ministry of higher and tertiary nikume kwa kadaro but awasirio wakapata nyanga awasirio wakazipakata awasirio wano juriza saka ndopa nane saipa wukuti ilo wanda kukireta chinu chiripa sipao yeti professional council ino farao guide yo nama ethics haifanu nge ili pasi pe ministry of education
Matimo na kusanga na mna ngagwa kutimuwa taurile zichemo zenyu mchasanga na urini uye zichemo zenyu ndezipi
atinga zikuti tinga sanga na wa mna ngagwa rini asita kanyora masamba awanda achinda ku office kwa au kwa wa mna ngagwa zakino na kutita ure na wa mna ngagwa nilo kuti chokutanga nilo kuti tinofana kuta ma professional decision over a profession atifanunga tiri kuta ma political decision over a profession zakafana na kuti kana tichita curriculum hatifani kuti curriculum inenge ichiseva yatinga the political situation of the day kutowana kwatita wana mass display wana physical education zvinhu zvatinoziva kuti ziri tailor made kuti zviite inonzi blind obedience nokuproducer students zvisingafunge zvekare apart from that tinodazve kuti vamunangagwa vazive kuti mapolicy education akaita wana language policy mapolicy zvanoita nawarize nondo vanoziva kuti language policy yakadini curriculum ipolicy inoita nawarize nondo achaimplementa apart from that kuna na collective bargaining section 65 of the constitution inotendera vashandi sort sematicha kuti aingeje hurumende in collective bargaining saka kuti hurumende irambe ichitaura respect to instrument 141 of 1997 isava ne section 65 of the constitution ndinofunga kusanzi isusa kana kuti kuita mateya nokuti the constitution takes precedent over ma statutory instruments saka tiri kuenda kumashure tine new constitution yakauya 2013 asi kunyange zvadzo new constitution ya 2013 tinowana vakuru vari muhurumende vachiti endai ku appeals council plus vashandi havaforcerwi kuti vaende kuorganization isingavabatsiri inonzi appeals council zvaangofanira nedhongera akafa inenge ichiviolate inonzi freedom of association freedom of association chimwe chikamu chiri mumutemo wezimbabwe as well as vanonzi vana ILO convention vana convention 87 vana convention vana 88 vana convention futi ze 146 inenge ichidzira na massive sevens nedzakawanda dzakadaro saka tinenge tichida kuti tisangane navamunangagwa tivaudze kuti ngavasiyire zvematicha kumaticha ngavarege kuti mapolitical appointees anouya achida kutaura zvinhu zvekuarea zvavasingazivi zvekare language inoshandiswa even mucurriculum kana grade 3 ilanguage reabove yatinoti cognitive development isu tinofanira kuita inonzi spiral development yokuti zvinhu zvinodzidziwa from the known to the unknown but kana wodzidzisa vana vegrade 3 uchivadzidzisa zvinhu zvana public here unenge uchifanira kuti uvadzidzise norurimi rwaamai unenge uchiti kudii kuvana vachona nokuti mabhuku achona ndiwo ariko unoda kudzidzisa mwana wegrade 3 public here asati atongoziva kuti public here chiyacho chii ukadzidzisa zvakadaro kumateenager anenge otangawo kuti abudewo public here o public zvinenge zvine relevance saka tinoona kuti zvakanyorwa vana heritage studies hazvinei neheritage studies kune vanhu vanofunga kuti vana heritage studies zvinhu zvekuna na history zvinova zvisiriza saka tingati zvinyunyito zvedu zvakawanda zvekare nekutaura kuti varayiridzi havana mari mari yavarayiridzi inoshungurudza uyezve inopa kuti mwoyo yedu itumbe savarayiridzi tinofananga tichionawo kuti motivation varayiridzi vari motivated vanoita collective bargaining kwete collective begging ndokuti vadzidzisewo maiso kwazvo nyemba kutadza rungwa